vachitura ongororo yavo mukuru weSimstad vataguma mahonde vati
senza sedi yakaratidza kuti vanhu vakanga vari pamabasa vanosvika 2,501,758 pavanhu ava 1,563,053 vakanga vari varume 938,705 vakanga vari madzimai zvakaonekwa kuti employment population ratio yanga ikanyanya kukwira kuvanhurume pane madzimai at national level kuvanhurume yanga iri 37% kumadzimai 19.5
panyaya yevabva zera vasiri pamabasa vamahonde vatiwo
panhau yekushayikwa kwemabasa pane mhando mbiri yekutanga tinoiti strict definition yechipiri toiti expanded inenge yakatistreke sei zvishomo asi yekutanga inotarisa zvakadzama nhau yekushayika kwemabasa iyi musako uripo ndeyekuti strict definition iyi inotarisa kuti munhu anga ari pabasa here munhu akambotsvaga basa here munhu akagadzirira kuti basa rakawanikwa anobva aenda here ndo zvinotarisa strict definition expanded definition inozosanganisirawo vamwe vanhu vanoita kutsvaga basa vasiri pabasa asi vari kudawo mabasa zvakaonekwa kuti takatarisa nyika yose 14.8% takashandisa strict definition vanga vasina mabasa takashandisa expanded definition yanga iri 49%
vaadolf chinomwe vanoshanda nesangano reinternational labour organization kana kuti ILO vati zvabudiswa neZimstats zvinoratidza kuti madzimai akawanda ari mumabasa vasingapiwi muoro akadai sekuchengeta pamba kubika nekuchengeta varwere vachiti zvine njodzi huru sezvo zvichizoita kuti madzimai arambe achitambura
zvine njodzi huru nekuti kana munhu asingakwanisi kunge achishanda zvinongorevawo kuti iye haagoni kunge achikwanisa kana kuzvichengeta
vachinomwe vatiwo kunyange hazvo uwandu hwevanhu vasiri pamabasa huchiri hushoma chakakosha kuongorora ndechekuti vari pamabasa vacho vangani vari kuita mabasa anovapa mari yekuti vakwanise kuzviriritira nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya vatiwo zvabudiswa neZimstats zvinoratidza kuti muono wehurumende wevision 2030 wekuti hapana anofanirwa kusarira kumashure hausi mugwara vamanyanya vati ndohwapiwa neZimstats hunoratidza kuti madzimai nevechidiki vari kusarira kumashure
slogani yavo iri kutaura kuti leaving no one behind kana tichitaura kuti leaving no one behind iyo population ichiratidza iyo kuti vakawanda madzimai nemayuthi kana tichisasiye mumwe kumashure maopportunities akawanda ngaapiwe madzimai nemayuthi nokuti ndiwo vakawanda munyika ndinoreva kuti mabasa anobuda kumanufacturing kumaindastry kumamainzi uku handiti kunana wat 13 kugoromonzi kulithium kubikita uku nekumwe kwakadaro ideally tinofanirwa kunge tichicreata mabasa akatowanda acho atifanirwa kunge ari madzimai
vamahonde vatiwo ruzivo rwezvemabasa munyika hunobatsirawo hurumende muzvirongwa zvayo kunyanya kuziva kuti urongwa hwebudiriro hwehurumende huri mugwara here ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.